manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 19, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 463.
Vashandi vari kuti vari kuda mari yemaUS dollar. Mari yavari kuda vari kuti vanoda mari yavaitambira. Before 1 October 2018, hurumende isati yachinja mutemo wekuti bond ne ma US dollar is 1:1.
Vashandi vezveutano muhurumende vanopinda muzuva repiri nhasi vachirangwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mihoro inoenderana nekuoma kuri kuita zvinhu zuva nezuva.
Hakuna chimwe chichakusunungurai kunze kwekubatana, kunze kwekuita kurwira pamwe chete. Tosumuka nesimba rehuwandu hwedu, topinda mastreet toprotesta techinyunyuta nekugunun'una techiti hurumende ngaiite kuti vashandi vapiwe mari inotenga mari yeAmerican dollars kana mari yemarands. Kubva mwedzi uno taramba kuti hakuna mushandi anofanira kubata mari isingatengi.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rozivisa kuti munyika muchave nekuratidzira kwakakomba mazuva mashoma ari kutevera.
Ndinozviziva kuti vari kumatimana enyika vanotoziva kuti hutungamiri chaihwo hwakatanga nebato hwakanga hwodzingwa hwotaiwa poiswa maG40. G40 ngaidzoke kuZANU-PF kwayo. Vana Jonathan Moyo vakanyora aipa neposa ngavaende kuZANU-PF kwavo nana Grace Mugabe wavo.
Kunetsana mumapato maviri eMDC kuenderera mberi rwendo runo mapato aya achimhangarirana kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 463 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi matanhatu nevaviri vaine chirwere ichi. Vanhu ava vanosanganisira vanhu makumi maviri nevana vakadzoka kubva kuSouth Africa, vashanu vakabva kuAmerica, vana vakabva kuZambia, vana vakabvawo kuLesotho, vatatu vakabva kuBotswana, vaviri vachibva kuNamibia uye makumi maviri vagara vari munyika pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu mazana masere nemakumi maviri nevasere vakavhenekwa nezuro kuti vaonekwe kuti vane chirwere cheCOVID-19 here kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevatatu uye vashaya vachiri vana. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana mana negumi nevatatu kana kuti 61,413 vavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vashandi vezveutano muhurumende vapinda muzuva repiri nhasi vachirangwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mihoro inoenderana nekuoma kuri kuita zvinhu zuva nezuva. Vashandi vari pasi pemasangano gumi nemana ari muboka rezveutano vanoti vari kuda kuti mihoro yavo ive iri mumadhora ekuAmerica uye vachiipiwa iri mumihoro yavaitambira kumiguru wa 2018 asati asvika. Mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association uye vari mutauriri wemasangano ose vashandi vezveutano ari muHealth Apex vaEnoch Dongo vanoti vashandi vari kunyunyuta kuti mihoro yavo yavari kuwana iri mumadhora emunyika haina chaichatenga sezvo zvinhu zvose zviri kutengeswa munyika zvave kutarwa mitengo nemari yekunze. Kuramwa mabasa uku kunouya munguva yehurumende yakawedzera vashandi vayo vose mihoro nezvikamu 50 kubva muzana uye ikavapa madhora ekuamerica 95 semari yekubatsirika munguva ino yecovid-19 kwemwedzi mitatu. Asi masangano ose vashandi vehurumende ari kushoropodza danho rehurumende iri achiti haana kugarwa navo pasi. Studio 7 yakundikana kubata sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana kuti tinzwe kana paine matanha avari kutora panyaya iyi. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padandemutande retwitter vachijekesa kuti mari yekubatsirika yecovid-19 ndeyemwedzi mitatu chete uye inozotariswa nezvayo mushure memwedzi mitatu iyi uye hainei nechekuita nenhaurirano dzemihoro dzetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Ngatinzwei hurukuro yataita navadongo avanoti kubva pavakaendesa tsamba kuhurumende nezuro havana chavati vanzwa.
Nhasi vashandi vehurumende vehutano muzvipatara zvakasiyana-siyana munyika yose kunyanya zvipatara zvikuru zvinosanganisira paRenyatwa, Harare Hospital, Mpilo, UBH, Nguchene nemamwe maprovincial hospitals akatekeshera nyika yose. Tiri kunzwa kuti vashandi havana kuenda kumabasa nenhaurwa yemari yemuhoro dzavari kuchemera kubva kuhurumende.
Kubva nezuro masiya tsamba kuHealth Services Board, mune zvamatimanzwa here kubva kuhurumende?
Pari zvino kubva nezuro kwaenda tsamba yekuramwa mabasa, hatina chatatitanzwa chinobatika kubva kuhurumende.
Chii chiri kudiwa nevashandi vezveutano iwo vachaita kuti vakande mapadza pasi?
Vashandi vari kuti vari kuda mari yemaUS dollar. Mari yavari kuda vari kuti vanoda mari yavaitambira before 1 October 2018, hurumende isati yachinja mutemo wekuti bond nemaUS dollar is 1:1. Saka ndiyo mari yavari kuti vari kuda iyoyo, nekuti zvinhu zvose muzvitoro nemamwe ose mapazi kunotengeswa kwatinokwanisa kuenda tichinotenga nekurarama kwava kuitengeswa nemaUS dollar, kusanganisira peturo nedhiziri zvekuisa mudzimota. Even mamwe mashops anotengesa magrocery mazhinji ava kutengesa nemaUS dollar. Even vanotengesa zvokupfeka nezvose zvinhu zvose zvangoiswa zvichipegwa. Mukaona pane vanonga vachitengesa nemaRTGS vanonga vakatoisa neblack market rate. Saka izvozvo zvaita kuti zvinhu zvikwire neRTGS zuva nezuva. Saka vashandi vari kuti kudai hurumende yakwanisa kuti ititambirise nemaUS dollar tonokwanisa kurarama nekukwanisa kuendesa vana kuchikoro nekukwanisa kuona chokudya nemhuri dzavo.
Saka imi sevashandi zvii zvamuri kuti dai zvaitwa nekukasika tichiona kuti kuramwa mabasa kwenyu kwauya munguva yecovid-19?
Vashandi vari kuti kudai hurumende yaita nekuchimbikidza kugadzirisa dambudziko remuhoro yavo kuti vaone kudzokera pamabasa, vaone kubatsira ruzhinji rweZimbabwe nekuti tiri munguva yakashata, nguva yecovid-19 rinova denda riri kutapukiranwa zvakanyanya. Tingatarisa muno muZimbabwe makesis ari kuramba yachikwira, kutaridza kuti vashandi vehurumende vezveutano inguva yavari kudiwa pamabasa zvakanyanya kudarika dzimwe nguva.
Avanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association uye vari mutauriri wemubatanidzwa weHealth Apex vaEnoch Dongo vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions nhasi razivisa kuti munyika muchave nekuratidzira kwakakomba mumazuva mashoma ari kutevera, richiti harisi kufara nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Mutori wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura na watu roe na upama ofisi esangano ravo, mutungamiri weze city yuva Peter Mutasa, vati vashandi vazhinji pamwe nerudende rwese rwevanhu munyika, vari kunonga shosho nemuromo, sezvo vachiti upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Vamutasa, vati mari yemunyika isisina simba, zvokuti vave kutoda kuti vashandi vose munyika vabhadharwe nemari dzekunze, angave madhora ekuAmerica kana mari ekuSouth Africa. Vachiti maRTGS ari kutambirwa nevanhu munyika akangofanana nemutero wembwa. Vamutasa vati chasara ndechekuti vashandi vose vachipinda mumigwagwa kudzamara zvavari kuda zvose zvagadziriswa nehurumende. Vaenderera mberi vachiti uhori hwapfunya chisero muhurumende, zvokuti vamwe vakuru vakuru muhurumende vave kufanira kusiya basa uye vamwe vavo vachiendeswa mujeri. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvevashandi vapawo mavhima kuti nzwe divi rehurumende panyaya dzemari dzemihoro, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Hurumende svondo rino yakati yawedzera vashandi vayo mari dzemihoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana pamari dzavanga vachitambira, uye madhora ekuAmerica makumi manomwe nemashanu kwemwedzi mitatu. Masangano evashandi akaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende iyi achiti mari iyi haina zvainokwana. Zvichakadai, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vaudza Studio 7 parunhare kuti basa remasangano evashandi akaita seZCTU nderekugara pasi nehurumende kuitira kuti vashandi vakwidzirwe mari dzemihoro, vachiti ndosaka hurumende yakadzosa gungano retripartite negotiating forum kuitira kuti hurumende, vashandi nevashandirwi vakwanise kugara pasi vachiita nhaurirano. Asi vamutasa vati hapana chiri kubuda kunhaurirano idzi, sezvo vachiti hurumende iri kuramba yakaisa zvimiti munzeve panyaya yekuti vamwe vari muhurumende vasiye basa pamusoro penyaya dzeuori. Vamangwana vati ZCTU haifaniri kuita zvekurwisana nehurumende, vachiti mikova yehurumende yakavhurika kuti paite nhaurirano. Vati kusiya basa kwevari muhurumende kuri kutaurwa neveZCTU kurota masikati machena. Zvataurwa navamangwana zvatsigirwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi. Zvichakadai, vamutasa vakurudzira masangano akaita seSADC, African Union pamwe neUnited Nations kuti aise maziso avo paZimbabwe pavachange vachiratidzira, vachiti hurumende inogona kutyora kodzero dzevanhu panguva iyi. Asi mutungamiri webato reAfrican Development Party vaAxon Potera vati kuratidzira kuri kuda kuitwa neZCTU kuchapinza veruzhinji panjodzi nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Asi mutungamiri weDemocratic Party vauraya Zembe vati zviri kutaurwa neZCTU zvine musoro, sezvo vachiti zvinhu zvasvika pakaoma munyika. Pakashevedzerwa kuratidzira neZCTU gore rapera, pakarohwa vanhu vakawanda, vamwe vakasungwa, vamwe vakafa mushure mekupfurwa nevanofungidzirwa kuti masoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wenhau Cornelius Nduna akashaya nezuro muHarare ari kumba kwake. Nduna, uyo angava nemakore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa, akashaya nenzira yakashamisa hama neshamwari sezvo anga asina urwere hunozivikanwa. Nduna akashandira mapepanhau anoti The Herald, The Standard, akazoenda kuSouth Africa uko akanoshanda semutori wenhau pamwe nekudzidzisa vatori wenhau. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemhuri yekwana Nduna, Dr. Prosper Chonzi, kuti tinzwe kuti urongwa hwekuradzikwa kwaNduna huri kufamba sei. Nduna asiya mudzimai Vongai Makamure nevana vaviri. Mune imwewo nyaya, vaimbo vegurukota rezvemhando dzemoto muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vaSamuel Undenge vatongerwa kugara mujeri kwemakore maviri nechidimbu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekusashandisa zviri pamwero ofisi yavo apo vaive gurukota. Vaundenge vamiswa mudare nhasi apo vapiwa mutongo uyu. Gweta ravo vaAlec Muchade Hama vati vari kupikisa mutongo uyu uye vakumbira kuti vaundenge vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pachanzwi pachikumbiro chavo nedare reSupreme Court. MDC inotungamirwa namuzvari Tokozani Kupe, MDCT, inoti yamhangarira kumapurisa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, MDC Alliance, Echitibato ravo rakaedza kutora muzinda weMorgan Tsvangirai House nechisimba nezuro zvichitevera mashoko avanoti akataurwa navachamisa ekukurudzira mhirizhonga kuchitungwiza nemusi wechitatu. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi apo vaudza vatori venhau muHarare kuti bato ravo haridi zvemhirizhonga uye vakashamisika nezuro kuona vechidiki vanodarika makumi masere kubva kuMDC Alliance vachiedza kuda kutora muzinda weMRT House nechisimba.
Vatora matsimba maitiro nekauzha yeZANUPF vatova pamberi iko zvino kuti ndovakutonyanya kutoponda kurova vanhu vavanhu kuita zvese zvisingadikamwe munyika zve violence ndozvikitika muno munyika. Nezuro chaiye vakauya pano paHarvest House vakomana vari 8 vanga vakasangana vakomana vakabva kumbare vanga vakadhakwa vanga vakabata zvombo zvanga zvichityisa simbi matombo simbi vanga vakatorwa ningi chipangano chiya chachiri kumbare chiya changa chiripo yavana Jim Kunaka vanga varipo navamwe vose vakadaro daro vachishandiswa navakomana ava.
Vakomichi vati hapana zvinoshamisa pane zvakaitika vachiti zvinoenderana nezvakataurwa navachamisa kuchitungwiza nemusi wechi tatu apo vanoti vakakurudzira nhengo dzebato ravo kushandisa mhirizhonga kutora muzinda weMRT House uyo wakatorwa nebato ramuzvare kupe masvondo maviri apfuura.
Izvi zvakafambirana nokuti vachamisa vanga vari kutumbiza the day before vakataura ivo kuti toda kuti tiite recapture Harvest House violently and the following day tazoona mayouth auya akuda kutora Harvest House. Saka nyaya iyi takaisa kumapurisa, mapurisa ari kuinvestigata nyaya iyi nekuti isusu hatidi zveviolence. Vakomana vaka posa vatoponda umwe wedu mukuru wedu vajaus mutsekwa vachipinda apa matombo akavakuta vakazopinda zvavo nekuti vakomana vedu veinternal security vari panapa vakazomhanya vakaprotekta vamutsekwa.
Vati pane nhengo nhatu dzebato ravo dzakakuvara pakurwisana kwane zuro asi vakati vatatu ava havasi munjodzi. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti manyepo kuti mutungamiri webato ravo akakurudzira mhirizhonga pamuzinda weMRT House nezuro.
Zvavaida kunyebera president vedu president Chamisa kuti vakataura mashoko ekukurudzira kutorwa kwemuzinda nechisimba. Musoro wangu nezvemusoro wakonizvo hakuna zvakadaro zvakaitika. Isu takatere kuna president Chamisa kuchitungwiza tichipemberera upenyu hwemwana wakomere Choto. Saka zvekuti president vakakurudzira kumhirishonga nekutorwa kwechisimba kwemuzinda wedu manyepo chaiwo chaiwo ari kutaurwa nevanhu vekwamonzora neZANUPF.
Vashachwayo vati MDC yamuzvare kupe ngaisiyane nebato ravo iite zvirongwa zvayo pasina kunenera vamwe mhaka.
So ivo vari kurarama mukutya nekuti kazhinji ukaita zvinhu zvisina kunaka unobva wafunga kuti munhu wese ari kukutarisa ende unonga uchirarama mukutya. Saka aya mashoko akafanana akangotaurwa naana kazembe kazemba yekuvhunduka vanhu vanongovhunduka vakangofanana iZANUPF iyoyo yana Monzora iyoyo.
Asi munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora varamba kuti bato ravo riri kushanda neZANUPF vachiti MDC Alliance ndiyo iri kutoshanda nechikwata cheZANUPF cheG40.
Ndinozviziva kuti vari kumatimana enyika vanotoziva kuti hutungamiri chaihwo hwakatanga nebato hwakanga hwodzingwa hwotaiwa poiswa maG40. G40 ngaidzoke kuZANUPF kwayo. Vana Jonathan Moyo vakanyora aipa neposa ngavaende kuZANUPF kwavo nana Grace Mugabe wavo.
Vamonzora navakomichi vati pane dzimwe nhengo dzeparamende dzaitungamira mhirizhonga yanezuro uye vati dzicharangwa zvakaomarara. Varamba kudoma mazita enhengo idzi vachiti nyaya iyi yave kuferefetwa nemapurisa. Kunyange hazvo vasina kudoma zvirango zvichapiwa nhengo dzeparamende idzi, vanoziva zviri kuitika vanoti nhengo idzi dzichadzingwa muparamende. Zvichakadai mapurisa atsinira nezvemhirizhonga yakaitika paMRT House asi akati hapana akasungwa pachiitiko ichi. Zvikwata zviviri zveMDC zviri kurwisana uye pane nyaya dzakawanda dziri kumatare dzekuti ndiani anofanira kutora muzinda weMRT House uye kuti nhengo dzeparamende dzinofanirwa kuterera chikwata chipi. MDC inotungamirwa namuzvare kupe hurupe inonzi iri mubishi rekuunganidza mazita evanhu vairi kuda kudzinga mudarire National Assembly. Vanonzi vari kutarisirwa kudzingwa muparamende chero nguva vanosanganisira vaAmos Chibaya, vaInnocent Gonese, muzvare Joana Mamombe, vaHepmo Chidziva, vaJob Scala, vaDaniel Morokele, vaCaston Mateu, vaSamuel Banda nevamwe vari kudomwa mumhirishonga yakaitika paMorgan Richard Tsvangirai House. Bato iri rakatodzinga kare nhengo ina dzinoti muzvare Tabita Kumalo, vaProsper Mutseyami, vaCharlton Wende namai Lillian Timvias. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvisiri pamutemo zvinoti zviri kugara zvakabatira hura mumaoko zvichitya kusungwa zvine chisimba nemauto nemapurisa ari kupinda mudzimba dzevanhu pakati peusiku achitsvaga vari munyika iyi zvisiri pamutemo. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mapurisa nemasoja anenge akapakatira zvombo anonzi ari kupindira vanhu mudzimba kunyanya usiku, achitsvaga vanhu vanobva kune dzimwe nyika kusanganisira kuZimbabwe vasina mvumo yekugara munyika iyi. Izvi zvinotevera kupinda kwezvizvangwa zveZimbabwe nedzimwe nyika muBotswana zvisina mvumo panguva iyo nyika zhinji dzakavhara mabhodha adzo senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Botswana yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza muna kurume mushure mekunge munhu mumwe chete afa nokuda kwechirwere cheCovid-19. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBotswana muzvare Primrose Gangaidzwa vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubatwa senhapwa muBotswana nemapurisa nemasoja emunyika iyi.
Hapana munhu akada kuti COVID ivepo. COVID chirwere chakangomuka chiri mupasi rese handiti. Saka takufanira tichinzwisisana matswana mazimbabwenzi, munhu wese pasi rese tinzwisisana kuti chirwere chabata nyika dzese. Saka kana chabata nyika dzese tofanira kunzwisisana kuti vanga vari muBotswana vari mazimbabwenzi ngavambomira vari ikoko kuitira tisabude muno nechirwere tichienda nacho kuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reGaborone muBotswana vatavanda muronda tsimba vanoti kumusha kugarike nokuda kwenhamo iyo yavane makore akawanda yakapfunya chisero.
Chinhu chekutanga before even corona upenyu hwedu kuZimbabwe hwangongori tough. Uko kune nzara nyaya dzahambiri manje. Hapana munhu angasiye vana vake asingacheki vana vake. Panenge paine reason kuti afidhewo vana vava.
Nyanzvi munyadzi zvokudyidzana nedzimwe nyika uye vari mudzidzisi wezvokutorwa kwenhau paUniversity of Botswana muzvare Mildred Moyo vanoti avo vakapinda munyika zvisiri pamutemo panguva yelockdown ndo vakasikira vanga vari munyika kare moto muziso.
Vanhu vasina kodzero yekugara muBotswana vasina mapepa vari kusungwa nekuti kune vari kupfudza zvinhu vakanditi vari kupinza zvinhu kana kuburitsa zvinhu munyika yeBotswana zviripo pamutemo nekuti mabhodha akavharwa.
Mutauriri wemapurisa emuBotswana vadipe kumutube vabvuma kuti mapurisa emunyika iyi ari kusunga zvezvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvisina magwaro asi varamba kuti kune vari kushungurudzwa.
We always carry up cleanup campaigns.
Tinogara tichisunga zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvigere munyika zvisiri pamutemo kusanganisira zveZimbabwe sezvo riri basa redu tiri mapurisa. Asi mapurisa edu haashandisi chisimba nekuti vanhu vatinosunga havarwisani nemapurisa.
Kusvika pari zvino vanhu vanosvika churu nemazana matatu vadzoserwa kuZimbabwe kubva musi wa 30 kurume gore rino. Vanhu ava vanosanganisirawo vakazvipira vega kudzokera kumusha kunyange hazvo vekumanikidzwa kudzokera kuZimbabwe vakawanda. Gore rakapera Botswana yakadzosera zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zvapinda munyika zvisina mvumo zvinosvika zviuru gumi nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mashanu nezviviri kana kuti 18,352. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mitambo. Chikwata chemutambo wecricket chemachevrons chiri kutarisirwa kutamba muAfghanistan mwedzi unouya zvisinei kuti chirwere cheCOVID-19 chichiri kunetsa pasi rose. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi makumi matatu nevanomwe vemachevrons vatenderwa kupinda mukamba mushure mekuonekwa vasina utachiona hwecoronavirus uo unokonzera chirwere cheCOVID-19. Vatambi ava vatanga gadziriro yakasimba vakatarisana nekushanya kweAfghanistan muZimbabwe muna chikunguru kana vatenderwa nehurumende kusangana nevashanyi ava. Cricket ndiyo imwe yemitambo isina kusangana kwakanyanya yakapiwa mukana wekudzoka munandare nehurumende panguva iyo nyika yakavharwa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Mongorori wemutambo uyu vaInok Mchinjo vanoti hapana chinofanira kutadzisa mutambo neAfghanistan kuenderera mberi sezvo kusangana mumutambo uyu kuri kushoma.
Cricket kubva pekutanga pakambomiswa zvemutambo yakagara yataurwa nevana mazvikokota veutano kuti haina zvayo mukana wakati wandei wekutapurirana chirwere. Cricket Australia inova iyo inotungamira mutambo uyu kuAustralia yabvuma kuti Zimbabwe iende kunotamba mitambo mitatu yeODI. Saka ndinoona sekunge mutambo uyu unenge uchati uri kudzoka mumazuva mashomanana ari kutevera.
Zimbabwe iri kufanira kusangana neAfghanistan mumitambo mitatu yezuva rimwe chete nemimwe miviri yemat20. Pakapedzisira kusangana zvikwata izvi, Zimbabwe yakarohwa izvo zvakarwadza veruzhinji kusanganisira vashingirai miti avo vanotevera machevrons zvakasimba.
Dliwa hatirambi kuti mutambo umwe vanhu vanodliwa, asi kudliwa nechikwata cheAfghanistan. Afghanistan ike zvinezvi tikatarisa pama rankings edu takabuda mutop 10, tava vanhu vakumasure sure zvikuru.
Murairidzi wemachevrons Lal Chand Rajput ari munzira kudzoka kuZimbabwe mushure mekumboenda kumusha kwake kuIndia pakambomiswa mitambo nemhaka yecoronavirus. Akapedza neAfghanistan, machevrons ari kuenda kuAustralia kunotamba mitambo mitatu yezuva rimwe chete zvekare. India iyo yangaifarira kushanya kuZimbabwe munanyamavhuvhu yati haichakwanisa kuita izvi. India inoti yanga ichitarisira kuti munanyamavhuvhu chirwere cheCOVID-19 chinenge chadzikira, asi hazvisi kuratidza saizvozvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 463. Vashandi vezveutano muhurumende vapinda muzuva repiri nhasi vachirangwa mabasa, vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mihoro inoenderana nekuoma kuri kuita zvinhu zuva nezuva. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rozivisa kuti munyika muchave nekuratidzira kwakakomba mumazuva mashoma ari kutevera. Kunetsana mumapato maviri eMDC kuenderera mberi rwendo runo mapato aya achimhangarirana kumapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwaniso kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuliqiniso khona konke kuzilwe yosibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapha kobulawa abatholakale bele COVID-19. The ministry ithi abantu laba abatholakale ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe.
Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngelanga linye. Ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Thina lokho esiwagcine mid February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Izakamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezilenyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculo womdumo weRumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe leMaguswini Super Sounds. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abangamashumi edlula ayisithupha 62 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo. Laba bantu bakhubule inani laba banje beligciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amane 463. Abasinde kulesi sifo bengamashumi edlula ayisithupha 63 sabulala abane. Ineningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezishiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa, eMelika, Lesotho laseNamibia. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezidlula amashumi ayisithupha 61,413 emhlabeni jikelele. Abafunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula eziyisitshiyagalombili lengxenye 8,616,990. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 457,080. Abasinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezine 4.5 million, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazwe nawezwekazi leAfrika asebebanjwe beligciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amathathu 275,327, labulala inkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,395, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 125,316, kubika abenhlanganiso eye-African Union. Idolobho lakobulawayo yilo elibe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62. Lokhu sokuchiye iningi kuleli dolobho selisesabela ukubana leli gciwane selibhahe ukwedlula obekucatshangelwa. Lokhu kwenzakala ilizwe seliyekethise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Abantu sebevunyelwa ukuya emsebenzini. Kwenzakala njalo sokulo dubo lokusilela kwamanzi lokungcolwa kwawo osekubulele abantu abathile. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eye Progressive Residents Association. Umnumzana Thembelani Dube waqala ngokumbuza kubana inani labantu leli lingaba liliqiniso na.
Ye kuliqiniso khona kele kuzilo yesibili ukuthi abantu sebengamachuma amathathu lambili lapha kobulawa batholakale bele COVID-19. Nxa sithi siyalandela kuhle iministry ithi abantu laba batholakeleyo ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe osokuthetha inani lelizwe lafika ku-463 ngoba nxa sithi siyahlangana sibulawayo lamanye amadolobho lezinye indawo bangamachuma ayisithupha lambili abantu ababanjiweyo ibulawayo yodwa ingamachuma amathathu lambili.
Manje zona izakhamizi zakobulawayo zithini ngodaba lonalolo, azidleli evalweni na?
Izakamiza kwabili kakhulu nxa sithi ziyananzela ukuthi inani lelo liyaqansa ikakhulu lelo elayizolo iqanse kakhulu. Sibeze sinanzela futhi ukuthi abantu banengi asebenyakazela edorobheni lapha phakathi esidikidikini khona khona sokungafaka abantu abanenge engozini ngoba ukuthi sithi abantu labo bavele ngaphandle kuphela mhlawumbe vela khona abaphakathi edorobheni sebekhona abalala lelo bhubhane osokungenza ukuthi abantu abanengi bawubambe lowo mkhuhlane.
Ukukhwela kwenani lokhu elabantu abalegcikwane le-coronavirus likubona njani ikakhulu izikolo zingavulwa? Alisoze nali khankasele ukuthi zingavulwa.
Uhluphe silalo njengedolobho njalo njengelizwe ukuthi abantu abathestwayo kuphela ngabantu abavela ngaphandle kwelizwe. Lapha phakathi ukuthi bangaka abantu abalalo kumbe abangabe belalo umkhuhlane asikwazi ngenxa yokuthi akula umuntu otestwa abantu bayangena santando edolobheni babhode lamalokithi wonke osongabangela ukuthi izikolo zizathi zivulwa kumemetheke kakhulu njalo nxa sokuvula izikolo kumele sikunanzele ukuthi abanye abantwana kabahlali kobulawa bazavela ngaphandle kwedolobha lakobulawa. Abanye sikhuluma nje abantwana bangaphandle kwelizwe sekufikeni kwabo sokuzenza ukuthi mhlawumbe babuye lalolelo gciwana kumbe bahlale isikhathi eside bese ezindaweni lezi lapho okugcinwa khona laba abantu abathe baba legciwane. So ukuvula kwezikolo sibili kungaba ingozi enkulu ngoba kuzakwenza ukuthi igciwane leyo linjani limemetheke kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini ngenxa yodubo lokusilela kwawo kulelo dolobho. Kodwa okuzidanisayo ngamandla ukuthi iCouncili isibabhalele izincwadi zokuba zibhadale imithelo yamanzi kunganti ke zona zigcine ukuthola amanzi ngonhlolanja lonyaka. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ithola amanzi kanye ngeviki kodwa eminye enjengePhumula East isilenyanga ezithize ingatholi loba ithonsi elilodwa lamanzi empompini okwenyanga ezithize. Kwamanye amalokichi loba ebuya ayabe ephuma empompini elengcekeza. Amalokichi angela manzi aphumayo sebetholelwa yikhansili ngamatanka esiyabapha ezindlini. Izakhamizi zemizini engatholi amanzi aphuma empompini ziyamsola umanisipala ngokudinga ukubahlawulisa umthelo wamanzi bona bengawatholi. Unkosazana Memory Dube uthi loba ikhansili ibalethela amanzi kibo awafiki ethi incwadi zemithelo zibuye zilemali okumele ibhadalwe eqanise kakhulu kodwa amanzi bengelawo.
Lapha kulamanzi athivini ibhawuza noma libuya libuye endaweni okulamanzi kakhulu ake buye ngapha esayidini okulamanzi angabuyi kakhulu liyabuya eliyi-1 of which aliyenelisa abantu kuthiwa umuntu ethatha amaphela angu-5 ngikhalela mina logogo osele-100 and something years. Yabefuna amanzi okwatshela ukuthi nxa athatha amaphela ngu-5 akwa njalo sihlala sibaningi. Njalo amanzi uzuthola amanzi methuweni ube le mali amarandi uyethenga amanzi. Njalo futhi ungakhatha amabhili abuye khwelile thina amanzi asilawo akazi phumela kuphuma. Futhi ngayi-government ingayangenela ifake lezikotsho kusona esisigaba sePhumula.
Esinye njalo isakhamuzi sePhumula East unkosikazi Margaret Msimanga uthi amanzi bayawathenga kodwa bathole incwadi zokuthi kumele babhadale amanzi.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Thina lokho siwagcine mid February amanzi. Asikwazi wapi siwajajiwe.
Unkosikazi Chipo Ndlovu uthi kumele uhulumende angenele kudubo lolu.
Amanzi kasila ngaphe Phumula East. Simangaliswa ngamabhili, sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Isikhulumi sekhansile edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba bazahlolisisa ngalolu daba bekhangela ukuba iphepha elithi babhadale lithi babhadale amanzi kumbe ukubuthwa kwezibi lokunye.
Anaso ufanti ncheke uji eri ya batu batkeni utola manzi ya February. Kaba toli na mabawuzas, aba tola manzi vele totali. Nyazisisa, but I need to see the bill, which is it just busy billing or...
Izakhamizi zePhumula East zithi zacina ukuthola amanzi aphuma empompini ngunhlolanja ngakho incwadi zemithelo abaziphiwe yikhansili azibajabulisi ngitsho lakancane okumele uhulumende angenele kulungisiswe lolu daba. Ikhansili yakobulawayo ibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokutsha kwamadamu anathisa leli dolobho okwenze umanisipala athathe amanyathelo wokwabela izakhamizi amanzi ziwathola kanye ngeviki eminye imizi iwathola ngemva kwenyanga. Iphinde yathatha amanyathelo okuthi imizi engatholi amanzi ezimpompini ilethele abantu ngamatanka amakhulu umuzi ngamunye ngamunye wabelwe amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza izisebenzi lozulu elizweni ukubana bangene ezitaladeni batshengisele bekhonona ngenkokheli kahulumende ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wokubusa ilizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezetcu bathi uzulu ilizwe lonke usesidla ingqoqo zomlomo mangoyeselala eziko emizini eminingi kungakhathalekile ukuba kusemadolobheni loba emaphandleni. Kungakho bekhuthaza ukutshengisela komuntu wonke njengalokho osekuqalwe ngabasebenza kuhlangothi lwezempilakahle. Umkhokheli wale nhlanganiso umnumzana Peter Mdasa utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe emahhofisi nabo ukuba lesi yisona sikhathi sokwenza lokhu. Kwasekelwa ngunobhala jikelele wakhe umnumzana Jafet Moyo othi ilizwe likusimo esikiso ngoba liswela ubukhokheli obuqotho.
Amanye amazwe nxa ungumkhokheli ususehlulekile uyachiyela abanye nxa sokunzima. Yikho kade sikuthandazela, yikho kade sikukhangelele ukuthi laba abasikhokhelayo nxa sebebona phela ukuthi kuba nzima, kabachiyele phela abanye abangakwanisa ukuthi bancedise phela uzulu.
AbezCTU baphinde banxusa abenhlanganiso ezehlukeneyo ezigoqela oAU, SADC lezinye ukuba asize uxazulula inkinga yeZimbabwe ngoba zilakho ukuchaphela emazweni angomakhelwane.
Sokuyabangela ke ukuthi kwesinye isikhathi kungabi lokuhlalisekana kakuhle ke kulawo mazwi ukuthi abantu babe bezama ukuzinceda babe sebesiyagcwala phela kwamanye amazwe angasiwo abo. Kuqakathekile ke ukuthi aluba ke lawo ke ama countries esakhelane lawo aluba bayabona ukuthi udubo lweZimbabwe luyaqedwa lubanjweke kakuhle nxa kuyikuthi kufanele abantu behlale phansi bahlaliswe phansi luqedwe loludubo ukuze phela lungachitheki lufike kwamazwe abo
isakhamuzi eHarare umnumzana Collins Ncube uvumelana labe ZCTU ukuba uhulumende ngempela usehlulekile
so kuqathekile ukuthi khona masikhangela indaba ze corruption ikakhulu isibuleli lizwe kakhulu sokuzonke emaphepheni sibala icorruption kodwa akulanto uhulumende ayenzayo ngalaba abayiba badla imali
kodwa omunye wabaphatheke kwezokulwela ilungelo labantu eyingcwethi njalo kwezomnotho umnumzana Masimba Manyanya uthi lanxa evumelana labe ZCTU kudinga ukuhlelwa kuhle ngoba kuvame ukudala umonakalo uhulumende evame ukuvuka ngolaka ebhaxabula lokubulala abaphatheka kunhlelo ezifanayo umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi umsebenzi wenhlanganiso zezisebenzi ngokulwela ilungelo lokuthola iholo elingcono kanye lokuba zisebenzele endaweni ezilungele lokho hatshi ukubuyisela muva izifiso zikaZulu uthi zilo msebenzi omkhulu kakhulu inhlanganiso ezimela isebenzi kungalesi sizathu uhulumende wakubona kufanele abuyisele indlela zokukhulumisana lazo phansi kwe-Tripartite Negotiating Forum ngemva kweminyaka engamashumi amabili imisiwe lindlela inhlangothi zontathu zixoxisane phezu kwesimo sezisebenzi wengeza uMangwana ethi ukukhankasela ukuthi uhulumende asuke esikhundleni engakafikisi le minyaka emibili selokhu wakhethwayo yikuziyenga ethi asasekhona amathuba okuthi kukhulunyisanwe ngoba ukulwa kungasoke kwasiza muntu kodwa abe-ZCTU bathi umongameli Emerson Mnangagwa lequla lakhe labaphathi ntambo sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi bachaphaza inotho yelizwe kanye lekusasa yesizalwane seZimbabwe ngakho kumele uhulumende okhona avume ukuba nguye osebangele umonakalo oselizweni kwezomnotho ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende alungise udaba lwesisindo semali elizweni ukwenzela ukubana inhlelo zakhe ziphumelele. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabasebenza kwezempilakahle abathi bafuna uhulumende abengezelele iholo. Ngolesithathu umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe izisebenzi zikahulumende sezizaholiswa amashumi ayisikhombisa lanhlanu amadola eMelika. US$75 kuthi ababesebenza kuhulumende asebathatha umhlalaphansi baphiwe amangamashumi amathathu amadola US$30 kathathu kusukela kuyonale inyanga kanhlangula phezu kwalokhu iholo labo liza kwengezelelwa ngesilinganiso sokumashumi amahlanu ekhulwini 50% Uncube uthi inyathelo likahulumende leli ngelokuncedisa izisebenzi zakhe ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Kodwa izisebenzi zithi azisuthiseki ngemali eziyithenjisiweyo njalo intengo yempahla iphange yakhuphuka ngemva kombiko kahulumende lo. Ukuhlaziya lolu daba, usandekile emhlanga we-Studio 7, uxoxe lo mnumzana abikezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuphose kwaba kuhle ukuthi uhulumende athi uyangezelela izisebenzi zakhe iholo esithi uyabanika ama-US dollars. Yiyo yodwa indlela abantu beZimbabwe abangabuya bavuke baphile ngayo sisi. Kuthi nga uhulumende uyaholisa izisebenzi zakhe nge-US dollar lamaqini beliphiwe ezandleni, belibambe ezandleni abantu bayezibonela beyiphethe imali ukuthi bayenzani ngayo. Ngoba abanye bafuna ukushopa ngaphandle kwelizwe, abanye bafuna ukuthenga ebantwini abangela maswipe lento ezinjalo. Nxa kungaholiswa ama-US dollars ngokwawo, abantu bengaphila mbijana. I-problem ekhona yiyo yena le e-dollar lakithi leZimbabwe. As long as abantu behola lona, akulanto ezahamba. Uhulumende wayezamile sibili indlela e-right ukuthi kubiselwe i-dollar leZimbabwe. Kodwa libehlule ukuthi baliphilise i-dollar leli. So as long uyilo leli dollar eliwazukuzonke, akulanto ezahamba. Alike limi dola likhitshwe abantu babuyele ku-America US dollar sime ngebond lele leZimbabwe ngoba akulanto eliyenzela abantu. Ingxenye abantu bengaqala uholi yusa ngokwalo impilo yabantu ingaba ngcono.
ubona kusenzakalani kwezomnotho welizwe. Izisebenzi zikahulumende sezipiwe leli holo.
Uhlupho lukhona ukuthi as long as sisebenzisa iZimbabwean dollar ibond note, intengo yezinto kayisoze ime ukukhwela. Ngoba nxa ibond note lisiwa liqathaniswa le US dollar, intengo ziyakhwela ngoba bonke abathengisayo bazama ukumecha iUS dollar. Ngenxa yokuthi elaki imali yakithi iyehluleka ukuthi ime ndawonye izwakale ibe yimali. So kuza kuba wesi abantu sebeholiswa yena le imali okumele beyiswayipha, wonke umuntu esebhode tshela amakhadi okuswayipha, idola liyakuwa ngamandla lele leZimbabwe, kutsho ukuthi le ntengo ziyabe zilokhu ezikhwela. Kodwa abaphethe ama-US dollar intengo iyasali lokhu injalo. Ngoba ungakhangela lakathi sisinkwa nge-US dollar siyi-80 cents, kumbe 90 cents lapho esidura khona. Kodwa nge-bond note sesikubo 70 bond, 80 bond, kuzama ukuthi kuzama ukulinganiswa le 1 US dollar. So as long as idollar leli limile linje, abantu sebeholiswa imbijana nale ama-US dollar behamba kwayaswayipha, intengo zizakhwela nsuku zonke ngoba le dollar liyabe lisifa nsuku zonke. Aliphume nje iZimbabwean dollar behlala phansi bethi ngesilungu go back to the drawing board, becabangisisa ukuthi beza kulokuthi bebetshintsha ama-policies nsuku zonke okwenziwa ngumanguja lomthuli. Akusoze kusebenze. Abalikhiphi idola behlale phansi belicabangisise kutsha ukuthi liphenduke kuhle sithi liphenduke sibe imali yakithi, kodwa liphenduke libe imali ephilayo, hayi lele silalo kathesi.
Lo ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala elizweni okugoqela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 nokuxokozela kwezisebenzi zikahulumende ezikhala ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule zihlobo, alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yelali gciwane. Woza Friday lamhlanje silomculi womdumo werumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe elemaguswini Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Bazali. Untungamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Martini Spanda utavuka isadinde ebhinga kanti lo mculo wakhe uzwakala uvuthiwe mpela lanxanje leli kulidlalade lakhe lakuqala. Nangu echasisa ngohambo aseluhambile.
Hayi, imagosini Super Sounds ngathi iqale ngo-2019 and then imagosini Super Sounds ngani ngisaseyimi uMartini. Ngisasengedwa, ngisadonza nzima. So abantu abangincedisayo nje ngiyabe ngibahayile, ngiyabe ngiyayila, ngingathola abantu engisebenzisana labo straight.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Idlozi, Mama kaNoma kanye lendlikizane le eyisihloko sedlalade ekhanya iyiyo njalo ehamba phambili ethi Bazali.
Ngizwela bona abantu abantu bazukhula kanzima uma kunjena emhlabeni. Ngizwela bona abantu abantu bazukhula kanzima uma kunjena emhlabeni.
Aba abangathanda ukuthenga idlalade lakho mathini bangakuxhuma njani?
Ukutholakala kwakhona nitholakala lapha koBulawayo, inamba 0 oyithi mfakele code +26378434311 30 ikhulayo nitholakala khona.
Abalandeli-ke ungabatshela waphi amazwi?
Ngithi abathengi ama-CD, abathengi ukuze lami bengiphakamise, ngoba ukuze ngiphakame ngiphakanyiswa yibo abalandeli. Kungela abalandeli kangeke ngize lami ngiqhubekele phambili, but abalandeli ma bengixhasa ngokuthenga ama-CD ami, hhayi mina kujabula kakhulu, kuyangijabulisa kakhulu mina laphana ma bethenga ama-CD.
Umathini uthi ngaphandle kwenombolo zakhe zeZimbabwe aliphe zona, abafuna idlalade lingafuna njalo kunombolo zakwe leSouth Africa ezithi +277 301 67019. Uphuma ke enkundleni uMathini and Magusini Super Sounds ngale ethi idlozi.
Bika yonki fuyo ya Ewe misebenzi lega nzima wangishabalele. Bika yonki fuyo ya Ewe misebenzi lega nzima wangishabalele. Amatota Watabula luto la pampano mnani Abukumbule mumva yoza mama siyo Ambile mila wobo siyazi Watabula luto la pampano mnani Abukumbule mumva yoza mama siyo Batagula luto la pampano mnani Abukumbule kaya yoza mama siyo Bayaza mama toto chupi Kona hale la bukoto koto tamlisi Uti bazamu kunigeza esi tetelero Wota kuya ala bagisi Asas
singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. idolobho lakoBulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye, ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 izolo. Izakhamizi zemzini wePhumula East koBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezilenyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elichuyela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.